Amai Gertrude Maninji, mumwe wevari kugara pamene, mushure mekudzingwa mudzimba dzekanzuru idzi, pakashaya murume wavo. Amai Maninji vanoti murume wavo, akange ave nenguva refu achishandira kanzuru kudivi rekudzimura moto kana kuti fire brigade, asati azoshaya mugore ra2005. Vanoti vakazodzingwa mudzimba dzekanzuro nevamwe mugore ra2017 uye kusvika pari zvino vachingori pachena vachirohwa nechando kunyangwe nyaya yavo ichiri kumatare uko vari kutarisira kuti vangawana rubatsiro.
Pandakaunzwa panapa nemurume wangu aisenza kufire brigade muna 2000 wakatanga 1964 wakazofa muna 2005. Saka ini ndagara panapa takabudiswa mudzimba kodzero yedu tindori panapa hatina chimwe chetiri kuita kuti takandogara nevana vana vari kuenda kuchikoro panotonhora kune covid hatina chekudya endi pamusoro pezvo nyaya yedu yakaiswa masvingo ndoko tiri kuenda endi lawyer tandire uri kutitaura kuti tipei mari ngokuti ndiyo kwaisa futi nyaya yedu kumasvingo saka tiri kuenda kumasvingo every time mari tofanira kuti ndiye tiri kupata ndiri tandiri ilo yare council saka isusu tazoshaya kuti todiniwo council haina zveiri kuita panapa haina zveiri kumbototiita kana kuti iziye kuti inotaure zvingondoti achabvapo ega saka handichazivi kuti todiniwo nyika hati muri kundotiona tiri pano ndopetiri kugara.
Amai Susan Odera vanoti vana vavo ndo vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo vasina kwekuswera kunze kwepazvitangwena zvavari kugara zvakare havana kwekuzvibatsira nekuda kwekuti pavari hapana zvimbuzi.
Ndati isusu kubudiswa kwatakaita tichiuya panapa tine vana vanoendawo zvikoro vanopiwawo mahomework ekuti vaite manheru hapana kana getsi hapana kana chinyi toileti chai chaiyo vana havana kwekuenda tongoita zvekuendawo mumasangomo pekugeza vana vachiendawo chikoro zvese zviri kungotinetsa panapa chikafu zviri kutinetsa zvinhu zvese zvakangotiomera takagara panapa satiri kukumbirawo kuti tibatsirwe kuno vanokwanisa kutibatsira.
Mhuri idzi dziri kuti nokomerwa kwadzakaitwa neupenyu uye nemari yonetsa dzave kutarisira kuti dzingatobatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti dzikwanise kumirirwa nyaya yadzo iyi iyo yatora nguva. Meya weguta remutare vablessing tandi vanoti nyaya yevaimboyevashandi vavo iri kumatare edzimosva saka hapana zvakanyanya zvavangataure kunze kwekuti kana basa rapera vaimboyevashandi vanenge vasisina kodzero yekurambira mudzimba dzemushandirwi. Gweta rinomirira kanzuro yeguta remutare vadavid tandiri vanoti nyaya yevaimboyevashandi iyi vakaisvisa kudare repamusoro rehigh court kumasvingo nekuda kwekuti muguta remutare makange musati mave nedare repamusoro panguva iyoyo. Vatandiri vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chekuti mhuri dzimbomira kudzingwa mudzimba chakaraswa nedare repamusoro kumasvingo uye chimwe chekuti vatengeserwe dzimba dzekanzuro dzavaimbogara chikaraswa zvakare nedare repamusoro kuHarare.
Ndati nyaya yavanonzi valavhumo mujaho nevamwe vavo vakaenda kumatare edzimhosva wokutanga vachiti kanzuri vatengesere dzimba dzavaimbogara vasati vasiya basa kunonzi kufireman's quarters. Saka nyaya yavo iyoyoyo vanga vaisa kuhaikoti kuHarare haina kuzofamba zvakanaka haina kubuda zvavaitarisira nokuti chikumbiro chavo chakaraswa. Asi kanzuri yanga yatoisawo imwe nyaya yekumasvingo ine chikumbiro chekuti vanhu havachibudiswa mudzimba mukuitira kuti vawane kupinza vamwe vanhu vavakaemploya semafireman. Saka chikumbiro icho chakagamuchidzwa chikagrandiwa kumasvingo uku chagrandiwa vakazouya vakazopiwa time yekuti vabude havana kuzobuda kusvika kanzuro yazotumira sherif kana kuti mutumwa wedare kuti azovabudisa. Vakazobudiswa after vabudiswa ndobva vazoenda zvekumasvingo vachinotsvaga chikumbiro chokuti judgment iya yanga yapuwa eviction order iya isendeke parutivi. Saka chikumbiro chavo ichochocho svondo rapera iro chakapinda mudare redzimhosva kuhigh court kumasvingo hachina kugamuchikwa zvakare nekoti. Saka nyaya iyi tingati pari zvino yakapera nekuti chikumbiro chavo chavanga chiripo chokuti eviction order iiswe parutivi chakaraswa nedare. Naizvozvo ndomamiriro akaita nyaya iyi.
Zvichakadai vamujaho nevamwe vavo vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro rwekuti vawanirwe pekugara pane mutsigo uye kuti vawane magweta anokwanisa kuvamirira pachena sezvo vapera mari vachirwisana nekanzuro yemutare. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.